taifana kuita workshop yedu iyi mumusha wemucheke tatakato badhara mari kukanzura tikawana nzvimbo pamucheke hall mapurisa tafika akazara ipapo vanodarika kuma 200 vaine mbwa nepfuti nemabatastik vakazara tikashati kozomborei tasvika ipapo tikati ko toda kuita workshop yedu pano zvikanzi hapana hamupindi nekuti hamuna kutizivisa
imi ma makazivisawo mapurisa here nezvemusangano wenyu
haisiri rally haisiri public meeting inonzi ndoda kuti tange taziviswa mapurisa kune misangano inonzi inoziviswa mapurisa koita ngo musangano yatinoita inenge iri yeprivate semuenzaniso hatigoni kuzivisa mapurisa kuti vata workshop yedu izvozvo hazviko nokuti tezvironga zvomumba meduka tazvizvomumba meduka hatinozvirongeri pamusoro pegomo
mazoita sei pamarambidzwa kuita musangano mazoenderera mberi here mazoenda kunoitira kune imwe nzvimbo here
musure mekunge mapurisa vativharira patatakabhadhare mari hatina kugumira ipapo hatina kurega tabva taenda mberi patandosangana tikaenderera mberi neurongwa workshop yedu
muri kuita musangano uyu muri chii muri bato ripi
aiwazve isu tiri vatungamiri vemacitizens naizvozvo kana pane chitsva chinouya chinogadzikwa ka hakuna imba inongotanga yavakwa mudhuri isina foundation saka zvatiri kuita izvi kunonzi kuronga a strong foundation for the new saka pakuva kwefoundation iyoyo kune vanoronga vana mazvikokota vekuronga saka inova munohwereketa naye basa rangu ramagara muchingoziva rekuronga musangano ndofunga makaona nguva yadarikayo pandakaita misangano atinoti maprovincial citizen assembly ndichiadhiresa nyika yose ndichipa vanhu gwara bhozi basa remurongi ibasa rinosanganisira kufundisa vanhu futi gwara kuti tiri papi tiri kubva kupi tiri kuenda kupi